manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toindi hakuna kuenda oraita kuti tibude ndoenda kuti nevana kwandinoenda ndoenda kuti izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara padzapa nhasi nevana tose takatowanda muno vanhu vakambuda vari kubudiswa mudzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinoburitswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiswa chebhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapa madzimai epostori tumudzai hapa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita nesuti kumwana mwana akutotya mai vake.
Makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba. Mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGates Mine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubuditsa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGates Mine yakatengesera dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura nestudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGates Mine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndiobudiswa panze pamwe chete nevanhu hanzi budai mudzimba togobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibune muno vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hatina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda oraita kuti tibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapa nhasi nevana tose takatowanda muno vanhu vakambuda vari kubudiswa mudzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vatange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Silengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevana vavo pamwe nevazukuru.
Vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mubasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vava kuita zvechisimba zvongoburitsa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamai saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho dzimba dzanga dzava dzedu asi kuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburitsa pachena.
Vamwe vana vataura nestudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa Mawere vatosorana nehurumende yaitungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba yedzemaini zvekuti kubudisa kwakutita zvinhu zvedu hauna kwatotoinda todongovata pazhi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isi madhara edu akasevenza mumaini 35 years vakangana mari vakapuwa asi vatonzi budai mumba mupinzo munhu wegz hakuna kwatotoinda todongovata pazhi nhasi.
Vagari awa vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majisititi vabude. Asi gweta riri kuvamiririra vakoreni Maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorize kuti vanhu vadzingwe mudzimba. Then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa. Saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamu sei nekuti pane nyaya chiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
Vamaboke vati vari mudishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzamara dare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko vaGreat Zimbabwe University vaAnderson Chikwatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai, zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kuGas Mine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kuburitswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekuburitsa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvitendero zvakasiyana siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vedzisvonda ava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvonda ava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Momo mudzimai abva kuchechi yeJohani Masowe yechishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiswa chebhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori. Sumudzai hapwa, taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bitanesi kuti kumwana. Mwana akutotya mai vake iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa, saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolent wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai, madzimai ndapota, madzimai echipostori, taurai chokwadi, musareure pfungwa nendangariro, taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata, izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsira rwakandibatsira. Only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ngatina matei vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndozvinoita mumba. Dzokerai munogara mumba nemurume chichi. Handina kunyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. Vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana. Patiri kunzwa kuti ma cases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwo havana matools akakwana ekuti vanodila sei nenyaya yeviolence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika zana neshanu dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeMana Pools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodzanyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZim Parks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZim Parks vatinashe Farao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya kuchinja kumamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwe mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika zana neshanu mumapaki medu kwakuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kakuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi matatu nematatu kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou, nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaga mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenzaniso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumaTsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana nawo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching, vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo chouviri, vanoda mayuni, vanoda zvokupfeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino, kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka vaFulton Mangwanya.
Mutauriri weZimpax vaTinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika, chiri kupa umbowo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbowo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weRugby muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we-2019 Rugby World Cup hwatanga nhasi nekupinda mumusha unogara veruzhinji weSoweto uyo hwaimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa hwemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. Pollard yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitirwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. Pollard ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezanupf panyaya yezvirango iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutangana chekuti isusu seNCA hatisi tinotaurira takamirira Pollard, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of Pollard iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisidzi kuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzinoite kuita nezveikonomi. Tatingangoti maonero ekuPollard ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yeZANUPF kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vati kwanzi aiwa inyaya yezvirango kana kuti. Saka donzo iripo ndiri kuti tinongoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePollard panyaya yezvirango.
Maita enyu akandemiri ndinopokana nezviri kuitwa nePollard sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende sekutanga vanofa kunzwisisa ndofuma vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana Zidhelewa kusvika gore rapera. Ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezano PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142. Saka ndoshaya kuti makore ese aya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi. Tahwa nekunyepirana vakandemiri.
Tinzwe kuna Vachivasa. Vachivasa,
zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena, zvinhu zvinozivikanwa. Ndosaka tichitaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichiikwa saenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari, asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo. Inyaya yechi yezvirango izvozvo, then nyaya yavari kutaura ndofunga ndo nyaya yandagara nichitaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo, nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura kuti aiwa chiri kuita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo. Saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira, nokuti dai pane zvazaibatsira pa17 yezizi dzatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingati ikataona progress yacho. Saka chatinokurudzira isusu sebato reNCA ndechekuti kana munhu ari mwana weZimbabwe wakazvarirwa muZimbabwe, zvinhu zvichinetsa urimo muZimbabwe imomo, zvinhu zvei zvakasata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwaya ngaaramba aripo.
Vambofana, chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiwa ZANU-PF iri pachena?
Ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo, asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatichiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muZimbabwe. Inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kuBritain kana arambidzwa, inini kwandiri handinei nazvo. Asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaachirega kuhwandiwa nawo, hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions.
Vachivasa, pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wePollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda, vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo, saka haana chaanozombotaura chinganzwipo.
Aiwa, ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu avavo havasi kunzwisisa kuti Pollard yacho inoita zvechii, kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvi. Pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashema simba yehurumende kuti ZANU-PF ichema simba yakawana kusarudzo nemamwe mapolitical party. Asi takaona iri pfungwa yakanaka kuti hazvisazamboitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa, kana imi mune pfungwa dzenyu uyaiwa nadzo mudi mise patebo. Saka isusu kana tine zvatinofunga zvatoda kuti zvichinjwe sei zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA, hapani chakashata kakuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa. Kana zvakanakira munhu wese, zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA.
Vanga vari mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNCA vamadhoki Chivasa, pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana, vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032, uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore makumi matanhatu nemanomwe muna 2032 kubva pamakore makumi mashanu nemasere muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore makumi manomwe nemana panguva imwe cheteyo kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka.
Izvinezvi population yeZimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndochekutanga. Chechipiri, life expectancy iri kuonekwa futi ichiincrease. Saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yati kwirei dani muna 2012. Saka zvirungu dakuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge waanani, utano unenge waanani, vanhu vachirarama nguva yakatirebei.
Vamahonde vanotiwo madzimai achange ave kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino.
Kana titi fertility rate iri 4 something, tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kungazvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana. Saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment, tinoassociatwa nekudzidza kumadzimai, zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno. Saka zvinoratidza kuti ipapo nonga pari kufamba zvakanaka.
Zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vakwegura, uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya. Vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka, uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi vamwe vanongorora nyaya dzehupfumi vamulindelwa Mancuchana vanoti havabvumirani neZimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana. Asi zvatiri kuonawo munyika yeZimbabwe pari zvino, zvinhu zvakashata, zvinhu zvakaminama. So handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuZimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga. Ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega, uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni 13 nechidimbu. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Dai mai wana mukana sisi Shamiso wekuti mugadzirise zvino semudzimai wechidiki, zvii zvamaigadzirisa kumusha?
Ini ndaendai wana mukana chokutanga ndaive munhu anonzi ane chiti kuvanhu, ndorega kuva munhu anokara, nokuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu. Ndaidzidzisa vanhu zvikuru, ndaisa vanhu mberi. Ndaendakuwana mukana wokuita president kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzvimbo. Ndaidzidzisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu. Life yotoendera mberi.
Asi zviri nyore here sister, tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseka uku, zviri nyore here?
Zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti. Example, matogeti anenge achindipa mari, mabhodha wevamwe machibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura, ndichiti mari ichipinda. Saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore.
Ndiiimon morisi muHarare. KuHarare kuri nani hameno kuri seikoko?
Aiwa kuri wadi. Ko kupisa kwapera here?
Zuva ranhasi kwambotipisei kusvika pamasikati kubva kuma33 kwakutonhorera kune tumakore kore kuratidza kuti kuri kuomba makore emvura.
Aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu, kwakamira sei?
Arisine kuZimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka, upenyu hwedu huri kuramba huchingooma nguva nenguva. Zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana, kunofuma zvakatowedzera. Chire chedu tangokumbira nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri besico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva, nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tikwire ndege tiite sei, asi pei timbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwana chikafu, kukwanisa kutenga nhumbi dzekupfeka, vanhu vachienda kuchikoro, kuzvipatara tichibatsirwa zvakanaka. Ndo upenyu hwatinongoda chete, nekupokugara pakanaka nemvura yakachena ndo zvatochemera. Asi hazvikunetsa kunoku. Iniri chinhu chandaitanga nacho kutendera ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda, munhu wese akwanise kuriwana. Nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvine zvichichema nevanhu ndezvondogadzirisa.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Neni Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlangano besiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubolwa amanzi ngeminyaka elandela.
Ikhansili yakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyabe izwakale umkhosi ugarathini nje lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late izinto okungama-eight uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokhu siya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ikhansili yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mesincube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakwabulawayo kabala manzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende njalo lo mumo womkhathi njalo namagetsi kuyasidanisa, kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano esiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalani wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathese emadamu ethu aselamandla amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yikuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagetsi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izese yayisitshela ukuthi ilizwanisela amagetsi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagetsi abe sesilela.
Msakazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba isilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku 37%. Lobe ku 37% amanzi amaningi abe esensiza. Aphanxema kudala woma. Umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sekumile, sokomile. Akuselalo lutho emzingwane, kusele nje incosana. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalansi ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uZulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi. Abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakoBulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Calso Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique, njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukalilo nesihluko, akulajintsho olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi ngakathi ilindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona silukuze kube late even lokuba ngama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel, asithi buyile namhlanje. Sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba kakusavuma ukuthi ngigcwalise imota. Ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini iphele. Sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina. Ngezindlela yikho kuhlala kusiba lendwendwe ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa sikuthi ungathela, but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise igenki. So abantu sebethela khonokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash, kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiphi lanilani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuzwa siluyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho, ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha, but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo. Ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15-20 cents nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli uMnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. Ugumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. Ugumbo kazange avalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo uMnumzana Selby Watcher ubikwa itshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange abotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcini sihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU PF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulabo abafuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo. Ngalesi sikhathi akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu osike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabeni njengoba ngishiwa esithi kule corruption. Umnyango uyakhuluma umuntu kule corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bathonisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuya kulinganiswe njengesawuthi kuthiwe i-state capture. Abantu labana banemali abasupporta iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labela cost kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi kucele zii-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela fika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU PF balamacala.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo beqoqa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi qelise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhaladale lePhalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga lezanu PF, endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi uyayidonsa idabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF, uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni ilizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, unguyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho-ke nguhulumende lo khona sibona ingazathi-ke kala clue kakwazi akwenzayo. Yikho-ke kulusizi kunzima-ke ukuthi abantwana bezimbabwe sizahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyatsho ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha, kodwa asuka kukhohlwe uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo. Sekhohliwe lapho esasikhona sonkeni laye, sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele, akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi-ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections, ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kaMnangagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba layo 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona, zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale, ibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa baba uNdlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo Mnangagwa kathesi. Mnangagwa bevele ekusystem. Nxa sithi zanu PF sibala bona uMnangagwa. Osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele, phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba uMnangagwa ukhani ngani kala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures, sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya, abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya, kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina bese sithi nxa kulungisa ukuthi economy ibe ngcono. Lapho umgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphuthe elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi 90 cents. Namhlanje isinkwa sisithenga nge $15. Bayele agreement yabo abayenzayo yokuphuthi ngalo kwizanu PF yokuthi sasiyi 90 kumbe 80 cents US dollar kathesi yibhondi. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries awalokhu behola bo 500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi 500 US dollar. So ukuthi imali iyehlile more than 10 times. Yikho abantu bengasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise ninike fakela ama-austerity measures kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yebo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa-ke okwezimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi babaphuthi ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa. Ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu, efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo, uzofika labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokho ababefunge ukuthi bazakwenza.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webuleli ma West edalela eParliament njalo elilunga lezano PF, ubexoxa icingweni endawonye lomnumzana Edwin Dlovu webandla leMDC belontungamile inkomo weStudio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale impilo ende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Projections, we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, kuthi omama abazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi.
Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi. Kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngokuncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe.
Kodwa ingcwethi ezicubulayo ngokuphila kwabantu ziyakulandela lokhu zisithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka ukuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle, abantu lapho abathola khona indlela zempila kahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi ezilifile, ilizwe kwakathi ezilifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe. Akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosi yaphasibindina othi ilize kumele lungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngapi because le study le angiyikholwa mina. Ngoba ma ukhangele ku population abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane. Because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana mawifu we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu, i-15 million. IZimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo bezeZimbabwe ngomnyaka ka-2022, isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Kipson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana inkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elema-Cox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu lema-Cox uNkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sile project yama school shoes lama socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma disadvantaged families and then labantwana futhi aba affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla sa second hand clothes from ama friends to then siyas distribute la zempahla futhi lapho kuma communities aseZimbabwe aludingayo lesizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleliqembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Zi-organizele event njengama Cox admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa kobulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga isapoti, sibone isapoti eningi.
Nkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba yi-first participant yami kuma-Cox. It means a lot to me. Kugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yema-Cox.
Nkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama-functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo lokuthi sifone ukuthi sisponse ama-projects ethu la njengama-school shoes. I-target yethu bekuyikuretha 1,000 pairs of shoes le 1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikobulawayo, 1 sisekhezi, 2 setholotsho and then 1 sekusigodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. I-Council yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganela beMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-half 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.